This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vatereri, tunosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 24, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mhuri yekwadzamara inosvitsa gwaro renyunyuto kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Bhanga reInternational Monetary Fund rinoti Zimbabwe inofanira kutanga yabhadhara zvikwereti zvayo zvose kuitira kuti ichitanga kukwereteswa mari.
Zimbabwe inorangarira mutambi wenhabvu aive nemukurumbira Willard Mashingela Mawiwi Kumalo, uyo akashaya nemugovera.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vari kutungamira urongwa hwekunamatira murwiri wekodzero akapambwa akatsakatika vaitai dzamara vanoti vave kuronga kukwira kumatare edzimhosva mushure mekunge mapurisa akapakata zvombo avarambidza kuita munamato munhandare yemandava kuzvishavane nemusi wemugovera. Mumwe wevari kuronga minamato iyi, Bishop Anselmo Magaya, vanoti vanotarisira kuti mangwana magweta avo anenge apedza gadziriro yavo yekuti vaende kumatare edzimhosva. Nemugovera, mapurisa kuzvishavane anonzi akatadzisa munamato wekuti vanhu vanamatire vadzamara achiti wakanga wave kutungamirwa nebato reMDCT, kunyange yazvo mapurisa aya akambinga aziviswa achibvuma kuti munamato uyu uenderere mberi. Pasi pebumbiro remitemo yenyika, mapurisa anonzi haana masimba ekurambidza vanhu kuungana, asi chete kuti vanofanirwa kungoziviswa. Vadzamara vave nemwedzi mishanu vapambwa mumusha weGlenview nevanhu vasingazivikanwe. Ngatinzwei hurukuro yataita naBishop Magaya pamusoro penyaya iyi.
Patakasvika tichitarisira kusangana negungano revanhu rarakakurisa chose chose, takazonzwa nokuona mangwanani kuti mapurisa akanga arambidza musangano wekuti uitike, vachishandisa chikonzero chokuti pane vanhu vavakaona vachipa mapepa aishedzera musangano uyu vainziwo vakanga vakapfeka nguo kana kuti garia yeMDCT. Asi aponi kutsvakurudza kwedu tikaona kuti zadziri nhema, vanhu vatakanga tatuma, vanhu vainge vari paground vanga vakatopfeka mayunifomu yemachechi. Asiwo zvingangova zvakaitika ndezvokuti neva vanogona kunge vaizikamwa kuti da vanogona kunge vachimbokuendawo kuMDC inova isiri mhosva. Saka tangoona kuti mapurisa akangoshandisa hutsinye nekusada kuti vanhu vaungane vanamatire munhu wedu watatawana.
Saka marambidzwa kunamata, makazotora matanho api? Tichiona kuti mapurisa haana mvumo yekunge achikurambidza yekunamata, asi kuti maingovazivisa chete.
Isusu tarambidzwa kunamata, takaona tisina kufanira kuti tibve tatobvuma kuti arambidzwa kunamata nekuti hapana munhu ane mvumo yekurambidza vanhu kunamata. Asi satina kuzogona kuita kushandisa stadium yemandava nokuda kwechikonzero chokuti vanga vakatoikomberedza vakabata pfuti nemazerori anotyisa chose. Saka izvo zvaibva zvatyidzira vanhu. Saka takazotsvaga pamwe pamba papakakura pemo hama iri kushavane ikoko, panova ndo patakazoungana vanhu vakauyawo chose. Hatina kuzoita maitiro ataida chaichaiwo, asi kutaura chokwadi chokuti vanhu vakanamata vakatsvaga chechamwari zvaifanira kuitwa kuzvikangoitwa ipapo.
Mune matanho amuchatora here ekutorerawo mapurisa nedanho iroro?
Hongo, tichanyora kompleni yakasimba yekuti tizivise vakuru kuti havana kodzero zvavakaita mapurisa. Infact, musi wacho Saturday ndatofonera gweta guru rehurumende riri kumapurisa amaindlovu, vakatokatya mara kuti yes, imi kana muchiti muri kunonamata ende itawa chazvakawanikwa, mune chikonzero chekuramba muchinamata. Saka vakatotya nekuhwadziwa zvikuru. Saka tinoona sekuti tine mukana wakasimba wekuti tikwidze nyaya iyi uye kuti tipe chikumbiro kumatare kuti mapurisa asambovhera akaita interference nemina matakaita saiyoyi. So ndo zvikamu zvatichatora izvozvo.
Masvika papi nematanho iwayo?
Mangwana tichatanga kumhanyama yanyaya dzachona kuti tiende magweta tione kuti chii chatinganyatsoita, nekuti takabva kumusi Saturday night, saka Sunday nezvino kumachechi, saka nhasiwo ndopatatanga kuti tione kuti tingafambisa zviki zvakaita sei. Saka mangwana ndopatichapfuurira mberi nekuita urongwa hwakaita saihwohwo.
Vanga vari mumweyo vari kuronga nezvekunamatira vaitai Dzamara, Bishop Anselmo Magaya, vari parunhare muHarare neStudio 7.
Zvichakadaro, mhuri yekwaDzamara nhasi yasvitsa gwaro renyunyuto kana kuti petition kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe uye mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda, ichichema nerekuti hurumende haisi kuita zvakakwana mukutsvaga vaDzamara avo vakapambwa nevanhu vasingazivikanwe mwedzi mishanu yapfuura. Mudzimai wavaDzamara, amai Shefra Dzamara nemunin'ina wavo Dr. Patterson Dzamara ndivo vaendesa gwaro iri kumahofisi avaMugabe, kumunhu Mutapa nekuparamende. Dr. Dzamara vaudza mutungamiri Nkomo weStudio 7 kuti vanoda kuti vaMugabe vapindire semutungamiri wenyika pakutsvagwa kwavaDzamara.
Nekunzwa kwamaita ichokwadi tanosiya gwaro yatingati petition kuhofisi kwemutungamiri wenyika nekuparamende. Speaker of Parliament from Mudenda, Advocate Mudenda. Nyunyuta nekutaurawo kukatisa madzita kwedu pamusoro pemaindi nezvitayi kushaikwa kwaitai. Kuti isusuwo hurumende nemutungamiri wenyika havana zvizhinji zvavati vaita pamusoro penyaya iyoyo. Saka tati kutsitsiwawo pamusoro pekubatwawo zviri kuitwa nyaya iyi.
Magamuchirwa sei kuhofisi kwavaMugabe uye kudare reparamende?
Pakutanga vakomana vaida kutivandidza, vatazvingotaurira navo navo tavaratidza ino tanga takaipa do kutaurawo nemukuru sababa wenyika tichitaurawo kunyika nekutsitsiwa kwedu shure nokunge tazotaurirana vazogamuchirawo magwaro edu.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabudawo mumapepanhau vachikumbira vaprofita vemazuva ano kuti vange vachibatsira kuvheneka kuti itai Dzamara ari kupi. Muri kuzvionawo seizvi?
Mashoko akanaka asi zvisinei kwaari kubva kwacho kungati kunotibata nendaa yekuti tine tarisiro yekuti vakuru venyika senzi onse kubva pakatanga nyaya iyi vangadai vakabatiranawo nesu semhuri uyezve nevanhuwo vangakwanisa kubatsira panyaya iyi. Zvinezvi tiri kutaura pane mwedzi ingani, pane mwedzi mishanu yapfuura ende hapana chati chaitika. Saka nekuti mashoko akanaka asi patikamu tine chetezo tirikungotiwo pane zvakawanda zviri behind the scene, pane zvakawanda zviri kuitika nezvatinoo zvinotaridzawo kuti ivo vakuru venyika vane ruzivo nekuti chii chakaitika nachii zviri kuitika kumukomanawo.
Avo vanga vari Dr. Patterson Dzamara vanova ivo munin'ina wavaItai Dzamara vanga vari parunhare natungamiri Nkomo weStudio 7 vari muHarare. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Mumiriri weInternational Monetary Fund kana kuti IMF muZimbabwe vaChristian Bedis vanoti bhanga ravo iro riri kutumira nhume kuZimbabwe svondo rinouya harisi kuzopa Zimbabwe chimwe chikwerete kusvika yabhadhara zvikwereto zvose kubhanga iri uye kuna mamwe mabhanga ose ekunze. Vakuru muhurumende kubazi rezvemari vari kusimbirira kukumbira chimwe chikwerete kuIMF vachiti zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika hazvina kumira zvakanaka uye kuti Zimbabwe igadzirise upfumi inotoda imwe mari.
Asi kunyanya kutishamisa nenyaya yekuti tine mari yazatinawo kuInternational Monetary Fund nana World Bank hatisati takwanisa kunge tichibhadhara hongu tambe tichibhadhara tumari tishoma. Mari zhinji the bulk yechikwereti chedu kuIMF neWorld Bank hatisati takwanisa kunge taiclear in terms of ma arrears. Saka ukama wedu ne International Monetary Fund na World Bank uri pakuti warungoti pamazano yatingati technical support mune mafambisiro atingaite nyaya yezvopfumi munyika meda wasara wasvika palevel yekuti tane manormal relations kuti vanenge vachitikweretisa mari inonzi muchirungu budgetary support kana mamwe ma loans awanopa dzimwe nyika but chiri positive panyaya iyi ndechekuti process yatinayo navo munoziva kuti tine takasendera nao inonzi staff monitored program yekuti tine zvinhu zvatinofanira kunge tichiimplimenta iwo achigutsikana. Saka izvozvo iprocesi yakakosha inozoita kuti pave nefull normalization yemarelations pakati peZimbabwe neInternational Monetary Fund.
Pane ongororo dzakawanda dziri kuitwa dziri kuratidza kuti Zimbabwe ine urombo unotyisa pakati penyika dzakawanda dzepasi rino, vamwe vachitoiisa kwekugumisira chaiko. Ko, chii chinoita kuti Zimbabwe itadze kuregererwa chikwereti pasi pezvirongwa zvakaita sehighly indebted countries kana kuti chinonzi HIPC chiya?
Okay. Ichokadi nyaya yepoverty chekutangisisa inyaya iri relative. Makatarisa poverty in terms of inonzi pachirungu per capita income level, hongu Zimbabwe tiri kwekupedzisira chaiko. Makatarisa poverty in terms of human development index, Zimbabwe tiri kwekupedzisira. But makatarisa poverty in terms of indicator inoshandiswa neIMF kuregerera nyika zvikwereti inonzi debt to GDP level, Zimbabwe tiri kutoita zviri nani kupfuura nyika dzakaita sana Somali, nyika dzakati wandei.
Munotiwo kudii nezvitaurwa neIMF zvekuti Zimbabwe iri kuzadzikisa zvimwe zviga zvavari kutenderana?
Pane maissue mairi ari paya. Chekutanga pana tinoti masoft issues. I think ipapo tiri kutraya nepatinogona, for example nyaya dzepublic finance management. Then tinoo mamwe mahard issues, nyaya dzecompetitiveness, for example nyaya dzecost of doing business, nyaya dzease of doing business. I think ikoko ndo nyaya dzinoaffecta ikonomi yedu zvakanyanyisisa. So izvozvo I think tichiri mumashure zvakanyanya.
Tine urombo vateereri avo vanga vari vaprosper Chitambara, vanhu vaivo nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vachitaura nezvechikwata cheIMF chiri kushanyira muZimbabwe kutanga svondo rinouya nemusi wemuvhuro.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Zviuru nezviuru zvemauto zvafora zvichipinda muguta guru remuUkraine reKiev. Izvi zvaitwa senzira yekucherechedza kusvitsa makore makumi maviri nemana Ukraine yawana kuzvitonga kuzere kubva kuSoviet Union. Mauto akarwa muhondo yekurwisa mauto aitsigirana neRussia kumabvazuva kweUkraine apinda muguta iri akapakatira pfuti. Vanhu vakawanda varatidza kufarira mauto aya.
Mutungamiri weFrance waFrancois Holland nasi vaparuremekedzo rwepamusoro-soro Legion of Honor kuti zvarwa zvitatu zvemuAmerica pamwe nechizvarwa chekuBritain avo vakakwanisa kukunda murume aive nepfuti muchitima nemusi wechishanu. Pamabiko aitwa nasi muParis, vaHolland vaisa menduru pana Chris Norman wekuBritain uye Spencer Stone, Alex Kalatos naAnton Sadler vemuAmerica. VaHolland vati ushingi hwevarume ava munguva yekuda kurwiswa nevanoita zvakapfurikidza mwero hunopatariro yakanaka.
Nasi muchikamu chedu chatinotaura nezveutano tiri kutarisa dambudziko rezvirwere zvemoyo iro riri kunzi riri kubata vazhinji munyika kusanganisira vechidiki. Mumwe chiremba wechidiki ave pachirongwa cheMandela Washington Fellowship chegore ra2014 Dr. Marlon Ralph Nyakabau vanoti veruzhinji vanofanirwa kudya chikafu chinovaka muviri zvisina mafuta uye vanofanirwawo kuita zvirongwa zvekutwasanidza miri yavo kuitira kuti vagare vakasimba. Dr. Nyakabau vanokurudziravo avo vanenge vachinzwa kuzarirwa, kuneta nekunzwa mabayo pamoyo zvisina tsanangudzo kuti vaende kunoona vana chiremba kuitira kuti vakwanise kubatsirwa. Mavhilasi Mhlanganya uye Studio 7 aita hurukuro naDr. Nyakabau pamusoro pechirwere ichi.
Zvirwere zvemuze pakuonosi wedzera nyanyanyanya mune vechidiki zvirwere zvemoyo zvakaita seyatinoti heart failure, zvekuti mwoyo unenge uchisapamba zvine kunda uchiendesa ropa kwanofanange uchiendesa. Zvine zvirwere zvinenge zvichikonzeresa kuti ropa risange richisvika kune mwoyo zvakanaka. Zvirwere zvataisimboona munanhu ati kureta ndizvo zvatakutanga kuona mune vanhu vechidiki. Pasiri kubva kunyanyanya kubva machinjiro aita upenyu hwangu, chikafu chavakudya handicho chikafu chaimbodya kare. Vanhu vakudya chiya chinonzi fast food, chikafu chinenge chine shuga yakawanda, chinenge chine mafuta akawanda. Uyezve vanhu mazuva ano havachainge vari vanotambawo mitambo, vari vachishanda mabasa anoita kuti haana inge ichisaenda. Vanhu kazhinji vangogara pamaredhiyo, pamatv, pamafoni avo, kuri vanenge vachionekwa vachiita mitambo. Saa zvinhu izvozvo zvinokonzera kuti vanhu vazenge vachiita zvirwere zvemoto.
Zvii zvingatarisirwe neveruzhinji kuti uzivewo kuti hama yako kana iwe ungange wabatwa neizvozvi zvirwere zvemoyo?
Chekutanga tinonyokwanisa kuoneka nyerenyere izvi, mukaona munhu atanga kuzairwa nekungoita basa raisimbokwanisa kuita kahle, kuti munhu angobva kambotitsvaire mumba kutoona akutofemere. Vamwe anoona makumbo aakutanga kuzvimba, vamwe anoonati kana pakurara chepo rarako ari akara kutatasa achakwanisa kurara zvakanaka, akufana kurara wakadaro kugara nekuti vanenge vachinzwa kuzairwa. Iye ndoinenge zvichitomudza munenge zvichikurawa zvakanaka. Vene vamwe vanotanga kuita dambudziko rekuinzwa chibayo, chibayo chinenge chinondorwadza pachipfuwa pazvakamunikira kuri boshwe pari pachipfuwa. Ndoanokwanisa kuona zvekuti munhu anenge takataka basa kuzvanzwa kurwadza kwakanyanyisa kunenge kuchimbata pachipfuwa.
Imi savana chiremba, pane zvamunokurudzira kuti vanhu vaite here kuti vasazowanikwewo vachibatwa nezvirwere zvakadai zvemwoyo zvamatsanangura izvi?
Zvinhu zvatiri kukurudzira vanhu chekuti kudya vange vachitarisa chikafu chavako chikamazuva ano. Chikafu chine shuga yakawanda, chikafu chine mafuta akawanda, mafuta anobva kunyama dzakaita sepoku, chikafu chakadaro hachi chikafu chakanaka. Kuzvikezvo zvinozopinda muropa, zvoungana muropa, kana zvaungana muropa zvinenge zvazotama problemu, zvinenge zvazokonzera matambudziko nemoyo. Tikatanga izvi vanhu ngaange vachidya chikafu chine michero nemavegetables akati wandei. Izvotamberi pechikafu chinovada kurudzira chekuti vange vari vanoexercise, zvichida kuti vanhu vanotoata pavhiki vambotambawo bhora, vambojogawo makiseni, vambofambawo mitambo neyamwe. Zvinhu zvinobatsira kuti hama igare ichirova igare yakasimba.
Munokurudzira kuti kana munhu achinge anzwa zvamataura izvi aite sei?
Kana machinga anzwa tinokurudzira kuti ange anoona chiremba wake kuti aitwe matesti ekuti anoonekwa kuti chirwere ichi chirwere chakaita sei uye chisati chifanira kurapwa sei.
Dr. Marlon Ralph Nyakabau vaive pachirongwa che-2014 Mandela Washington Fellowship vanga vachitaura vari parunhare vari muchinoi naMavhilasi Mhlanganya uye weStudio 7.
Akateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata pachannel Zim muchishandisa decoder reWisdom kubva pa 9 PM kusvika 11 PM. Kana muri paWisdom, tsvagai channel yakanzi CHZim. Kana muri kunetsekana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva muribatidza zvakare, mosikana zvakare, kuitira kuti munyatsotibata pachannel CHZim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pasatellite TV, pasmartphone nepaintanet pa www.channelzim.net.
Gurukota rezvemukati meSouth Africa rinoti vanhu vanodarika zana nemakumi masere ezviuru vakanyorera kuti vange vachigara nekushanda zviri pamutemo muSouth Africa vakapiwa mvumo yekuita izvi. Vamalusi Gigava, vanoti vanhu vanodarika zviuru gumi nezviviri, vakakundikana kuwana mvumo pasi pechirongwa cheZimbabwe Special Permit. Chirongwa ichi chiri kuvharwa kupera kwagunyana wegore rino. Vagigava vati magwaro aya anofanirwa kutorwa kumahofisi musi wa 30 gunyana asati apfuura. Vativo vanhu vanozoenda kuedza kunotora magwaro avo mugunyana apera vanenge vofambira dhonge rakaora. Magwaro aya achange achishanda kusvika musi wa 31 zvita 2017.
Muna uze mitambo muri ye nabvu muZimbabwe yapinzwa mukuchema mushure mekushaya kwemutambi wenabvu aive nemukurumira munyika Willard Mashinkila mawi kumalo. Mutorerwe naudze mitambo Michael Kariati anotipanya inotevera.
Kumalo uyo akaita mukurumbira aitambira chikwata chenyika chedream team akashayika kumudzilika zvimupera kwesvondo. Anga ave nemakore makumi mana nemapfumbamwe ekuberekwa. Kumalo uyo akaitawo mashiripita aitambira Highlanders zvekare. Akatambira dream team iyo yakapota yaenda kumakwikwi eWorld Cup muna 1994 mushure mekutanga kutambira chikwata ichi. Muna 1992 apo chakarova South Africa nemukurumbira. Mumwe wevanhu varwadzikana nekushayika kwaKumalo ndiva Simon Muchineripi.
Ndarwadziwa zvikuru nokufa kwaMashingila munhu aitambira bhora aigona bhora mukomana uyo akambotambira squad ndozvaindifadza aigona mukomana waire ndauya.
Mumwe wevari kushushikana nekutisiya kwaita Kumalo muteveri weDynamos vaDesmond Pawarengera. Avanoti Kumalo akaita kuti nhabvu muZimbabwe isimukire zvikuru zvekuti vanofunga kuti angadai akapiwa basa rekubatsira maWarriors.
Haini ndinofunga kuti kurasikirwa kukuru panhabvu yemuno munyika bhozi aigona kuzosumudzira nhabvu panguva inoteera.
Muteveri weHighlanders vari muHarare vamunazvo nhandara vanoti Zimbabwe haisi yakawana vatambi vakaita saKumalo vachatarisa matambiro ari kuita vatambi vatinavo pari zvino.
Kukushaya kwaMashingira kwandihwadza zvokuti dhu zvokuti ndichazomuona kupi mumwe munhu akafanana naMashingira. Hapachisinai ndichawana futi vaMashingira.
Vakamira zvakadai vaNS vanda avo vanoshedzwa kunzi mapepa avo vakatamba pamwe chete naKumalo uyezve vari shamwari yemufi vanoti vachadzivisa mangwana kuti zvekuradzikwa zvichafambiswa sei. Kumalo akatora mukombe weligi pamwe nemikombe isingaverengeke apo aitambira Highlanders atamba nevatambi vakaita samajinda ndovu neSid Sanda, Peter Nkomo, Titus Yellowman Majola netsaimoyo nevamwe vakadaro. Akazoenda kuGermany ukokambotambira Bona SC muBundesliga yechitatu. Mushure mekuregedza kutamba nhabvu Kumalo akarayiridza Highlanders Lancashire Steel mwana Africa ndokuzomboenda kunorayiridza kuBotswana uko akonorayiridza zvikwata zviviri. Kumalo anga ave maneja wevatambi vaHighlanders panguva yokushayika kwake. Zvakamira zvakadai mitambo mukupera kwesvondo yakapera seizvi. Chicken in 0 Wange 1, Dynamos 1 Tolocho Pirates 1, Cape United 0 Dongosomeu 0, Bowman 0 Triangle 0, Flame Lily 2 Japungu 1, FC Platinum 0 ZPC Kariba 0. Highlanders yacho yakadamburwa 1-0 neHwawa. Izvo zvakarwadza murariti waBobongani Mafu uyaitarisira kuti vanokunda musi wakashayika Kumalo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa mabasa akaitwa na Willard Mashingila Mawi Kumalo uyo akashaya nemugovera.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext messages panamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Ya Yashika nguwe tunaverenga tsambambosha dzenyu, ma text message pamwe, nema WhatsApp, nema shoko amuno titumira pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Ye kutanga inoti, maka simba ere, rambaye makadaro nebasa mnogo na msazo kere shure, ndaikumbirawo kuti munditumire news pa phone, nekuti pandino shandira pa kwanisike kuvurwa radio, saka ma one, nekurasikirwa nema shoko. Ndini wenyu mtsigiri Onias Gauke kuchitungwiza, ndatenda hangu, chikumbiro chenyu mkoma Onias tachinzwa. Munokwanisa kuisa app ye VOA pa phone yenyu. Endai pa Apple Store kana Play Store, motsvaga app ye VOA. Kana maiwana, moita download. Kana yavapo, tsvagai VOA Shona. Munobva makwanisa kunzwa kana kuverenga nhau dzose dzeStudio 7.
Mumwe munyori anoti, varume basa renhau munokwapaidza zvemhando yepamusoro-soro. Rambai makadaro, munotigonera. Kuno kumaruwa Radio Zimbabwe inzwike yakaenda neZim Asset. Ndikwazirei mudhara mabhinda uko. John Marumisa, Thomas Chisengere, Macron Monga, pamwe na sabuku wangu Sianembwa, ndini Taiti Busumani Kumola.
Mwanoti, hello pa Washington, ndangoti ndikuzivisei kuti kunotanzwa nekudzingwa mabasa. Kudai hurumende yasuduruka zvayo, yopinda yedu New Zimbabwe yavatsvangirai.
Mumwe anoti ndiri kutsvakawo mwana wangu anonzi Rutendo Nduna, ndini baba vake Dinai Nduna, ndinobva kuChipinge. Asi ndave kugara kuSwaziland, ndakamusiya ana mai vake Shingirai Pedzi vaMakata. Van Makata kwaGutu muna 2002. Ndapota anomuziva ngandifonerewo panhamba dzinoti 00268781463 15. KuSwaziland ndapota ndibatsireiwo vanhu vamwari, nhamba idzi zvakare 00268781463 15.
Imwe inoti makasimba here vakoma na Zulu na Jonga, kuno zvakaoma masabhuku apedza masango emafuro achitengesa minda, miti yaparara kuno kuguruve. Ndikwazirewo sabhuku Muzava, Francis Mupanga Nyama, Dasiwesi Musauki na tinovonga bara pa Daisy, ndini Nemia Kanyama kuguruve pagota Heroes.
Mumwe anoti kwazivai vabati veStudio 7 mose, ini ndini wenyu Hard Life Munyama kwaChipachi. Ndokwaisa mudzimai wangu amai Penisera pamwe chete nevabereki vangu nevana vangu. Ini ndinofara chose ndiri kuno kuSouth Africa.
Mwanoti hello Blessing and Jonga, basa munogona varume, ndifasirewo muri yose yekwa Mandonga kumaboke kugokwe, ndini tafadzwa pachinoya.
Mumwe anoti maitiro enyu vana Jonga anoratidza kuti munofarira kubudisa MDCT News pachishona nechirungu. Mamwe mapato moakanda kuchindevere zvakaoma. Munyora hana kuisa zita rake. Ameno Blessing, kuona kwaita muteereri uko.
Kuona kwake. Aiwa ngoaidi vateereri ndo yaita shanje. Tinokutendai mose netsamba dzamanyora. Tinoti rambai muchinyora uye kutishanyira pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Mobva matifarira, tinotenda. Nako kambo batala njani katiri kuridzira mufi Willard Mashinkila Kumalo. Nako kambo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Nekudaro regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Mhuri yekwadzamara inosvitsa gwaro renyunyuto kumutungamiri wenyika Robert Mugabe.
Banga reInternational Monetary Fund rinoti Zimbabwe inofanira kutanga yabhadhara zvikwereti zvayo zvose kuitira kuti ichitanga kukwereteswa mari itsva.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga na Chris Gande munaudze chirungu.